zvinobatsira asi tatiri kuona ndechekuti mazuva awedzero anongori mashoma. Tanga tichifunga kuti dai mazuva awedzera nevhiki mbiri, dai zvava vasvika kana musi wapezi August zvaizoita zvakanaka, vozopa zvikoro mazuva matatu kuti musi wa15 mapepa acho anga azosvika kuzimse. Tikawedzera mazuva mashanu chete tinongoona sekuti hazvina kunyanyisa kuzadza mukombe, nokuti vabereki vakawanda vari kuneseka nemari kumaruwa. Kuri kunesawo kuti hakutonawo masaiti kana maekopesha ari kurambiwa, saka vabereki vanenge vachida kuzama edha kutsvaka keshi kana kuenda kutaundi kuti vakwanise kubhadhara.
Asiwo idzo mari dziri kubhadharwa dzacho, vabereki vanodzikwanisa here? Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko zvikuru sei kune vari kumamisha?
Ipapo ndo pamwe panonetsa, nokuti mari iri kudiwa yemazamanishini yakakura zvikuru kwazvo, zvekuti vashoma vanokwanisa kuikwanisa paone zvekuti kuona kuti $11 pasabhjekti imwe chete kana mamwe abatsirwa nehurumende asi akazonopfuura 7 pane podiwa $22. Even pa5 munhu akanyora zvikoro zviri kubvisa masabjekti avati asi masciences, nekuti zviri kuti ari kudhura. Saka even munhu akada kunyora ma5 pane masciences abject anenge achindozvibhadharira, nekuti zvikoro zviri kuti masciences aya haakwanisi abhadharwe nehurumende nekuti anoda mari yakadini yakati wandei. Saka tiri kuona kuti ndo rimwe dambudziko guru rekuti mari iri kutonesa vanhu vakabva mucovid. Vakawanda vanhu havasiri employed, 94% yavanhu havasiri employed, saka kungosiya siyawo pablack market.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei?
Hurumende iri kuti iri kubatsira nebhimu, asi vana vari kubatsirwa nebhimu vana vashoma zvikuru kwazvo. Vakawanda vacho tinotoziva kuti havana kutokwanisa even kuregistra, nokuti zvikoro zvaitoda mari kwete kumirira mari inozobva kubhimu yavana makore maviri kana matatu isingasviki kune zvimwe zvikoro. Saka paida kuti pagarwe pasi kuona kuti best asset yemunyika vana vadikava. Saka hurumende ikwanise kubatsira zvikuru kwazvo kuti vana vadiki vange vachikwanisa kunyora 5 subjects, nokuti ndo dzinopa kuti vachuze makeriya pasi kana kuenda mberi nedzidzo dzavo. Asi tinoona sekuti hurumende haina hanya nevana vadiki